This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera nasi pa Studio 7 uri musi wesvondo gunyana 13, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Urongwa hwekunamatira kwamutare murwiri wekodzero vaitaidza mara avo vasvitsa mwedzi mitanhatu vapambwa hunombosendekwa parutivi. Vashandirwi vanoti mutemo wemabasa nevashandi wakasainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wakamhanyiswa zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutungamira urongwa hwekunamatira murwiri wekodzero akatsakatika mwedzi mitanhatu yapfuura vaitaidza mara, Bishop Anselimo Magaya, vanoti vakambosendeka parutivi urongwa hwavo hwekuita munamato kwamutare kumanikaland sezvo vakaona kuti vakanga vasati vakwenenzvera basa raifanirwa kuitwa munamato uyu usati waitwa. Bishop Magaya vanoti paive nezvakawanda zvaida kuitwa, zvakaita sekuunganidza vanhu, kubatana nevedzikereke nezvimwe zvakadaro, izvo vanoti zvaida nguva yakareba kudarika zvavaifunga. Asi Bishop Magaya vanoti pari zvino vamboisa zuva remusi wa10 Gumiguru sezuva ravangazongoita munamato uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Hapana chikuru chatingati chakatora nzvimbo kunze kwokuti urongwa hwega hwega hunenge zvichiitika pano nepapo munopota muchireviewa muchiona feasibility nezvinenge zvichidiwa zvacho, nokuti isu tiri Best Marare takatichana kumobilize vanhu kumanikaland nokumeka sure kuti mafambiro acho anyatsorongwa zvakanaka. Saka nokuda kweizvozvo takaona zvine uchenjeri kuti tipfuudze mbichana kumberi zuva rokuti tiende kudunhu rekumanikaland.
Tinoona kuti vadzamara vasvitsa mwedzi mitanhatu vatsakatika kana kuti vapambwa. Muchine tarisiro here kana yatingati hope yekuti vadzamara vanogona kudzoka?
Hongo, tine tarisiro yekudaro. Chikonzero chedu hachibvi kuvanhu, chiri kubva kuna Mwari pacho zvake, nokuti patiri kunamata zvikurevesa kuti Mwari nekudenga vaise kutya muvapambi ava. Takabvira kuna kubvamba machi, tinodavira kuti kana pane zvavaida kuita kana vaida kumuraya, tinodavira kuti Mwari vakaisa kutya, toramba tinamatira kutya ikoko kurambe kuripo. Asi tiri kutoo zvekare tomboti pane zvakaitika zvakaita sekuti vakamuraya, isu tinoramba tichipa pressure yokuti ngavabude pachena timuvige dzake dzimuvige. Asi tinotarisira kuti itaidze mara achiri mupenyu.
Avo vanga vari mumwe vari kuronga nezveminamato yekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara, Bishop Anselimo Magaya, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vashandirwi vanoti mutemo wemabasa nevashandi uchangobva kuwandudzwa uye wakasainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wakamhanyiswa zvakanyanya. Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanoti sevashandirwi vakagarawo pasi vachizeya mutemo uyu vakaona kuti wakasiya zvakawanda kunze uye wakaisawo zvimwe zvichaita kuti uzviremere vashandirwi. Tabata vamufukare kuti tinzwe zvavasina kutambira mumutemo uyu mushure mekunge vagara pasi.
Hongo, takagara pasi tikauzeya uye takati isusu danho ratiri kutora rinofanira kutaurwa naPresident chete kwete navamufukare. President wesangano redu vamurewa.
Asi imiwo senhengo yeve mabhizimusi uye muri mutungamiri wesangano rinomirirawo vemabhizimusi, muri kutambirawo sei mutemo iwoyu?
Mutemo une zvakati wandei zvausina kumira zvakanaka. Zvimwe zvacho zvinhu zvinotaridzika kuti mutemo wakamhanyiswa zvokuti vanga vachiugadzira vacho vakatadza kukwanisa kuona tumwe tunhu twekuti dai zvakaitwa zvakanaka vangadii vakazviona. Chandingangokutaurira chirivi pamberi mberi ndechekuti iko zvino mutemo wakuti chero munhu asiya basa zvakadini anofanira kupiwa compensation yokurasikirwa nebasa. Zvinoreva izvo kuti even munhu kana akaba kambani yomudzinga kuti waba, kambani inofanira kutomubhadhara compensation yokuti wakambotishandira kwemakore akati. Saka tinokupawo ichi chouviri chokuti uende nacho.
Asi neimwe nzira hakusi kuchengetedzawo here kodzero dzevashandi vamufukara? Nokuti tinonzwa kuti mamwe makambani anga akupomera vashandi mhosva kuitira vangovadzinga vasina chavainacho.
Kana tikadaro Jonga, chii chinonditadzisa ini kuti kana ndaona kuti ndagara nekambani yangu kwemakore akati ndoita chinhu chinoita kuti vandidzinge kuti vagondipa mari?
Saka zvii zviri kukurudzirwa navamufukara apa?
Patakataurana nehurumende vhiki yakapera, kana naivo vakataura kuti izvi hazvisi izvo zvatachida kuti zvive zviri kuitika, kutaura kwavakaita ndichinyatsovakota exactly vakati ivo yanga iri drafting error, vanhu vanga vachifanira kupiwa kodzero yokuti wakati takashanda tese kwenguva yakanaka yanga ichifanira kuva vanhu vari kuinda paretrenchment chete. Izvi zvokuzonzi yakunzi chero munhu asiya basa yakaita iyo drafting error. Chinonakidza padrafting error ndiye kuti munhu anenge akuinda kupension ndiye ega asiri kudza anofanira kupiwa chinhu, nokuti apapa ari kuinda papension zvakarongwa kuti aende papension. Asi vamwe vese vanosiya basa anofanira kupiwa chouvirichi.
Ava vanga vari mukuru wesangano revashandirwi reMkozi vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zviri mukati mevanhu vakafa mutsaona yakaitika mune mumwe mugodhi wanga usashandiswa uri kuSpringfield mudunhu reBenoni muSouth Africa. Mumwe wevakakwanisa kusvika pamugodhi uyu tsaona iyi ichangobva kuziviswa nezvayo, svondo mbiri dzapfuura vaBlessing Vava vanoti panguva iyi vakakwanisa kucherechedza zvizvarwa zveZimbabwe zvina zvakanga zviri kune imwe mochari mudunhu iri. Asi pane mashoko anoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakashayikira mutsaona iyi zvinogona kunge zvichisvika pagumi nemumwe chete. Hatina kukwanisa kubata vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kuti tinzwe kuti nyaya iyi yasvika papi uye uwandu hwevanhu vafa hwakakura sei. Asi tabata vavhavha kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ipapo zvakatikatyamadza zvikuru, nekuti tanga tatongotaurirwawo kuti kune tsaona yanga yatangana neveZimbabwe. Patakasvikapo ipapo pamugodhi iwoyo hapana munhu anga achiri kubvumidzwa kuti apinde ipapo nemapurisa nekuda kwekuti panga patsakatika vanhu vakati kuti. Asi takakwanisa kunzwa kuti maZimbabwe anga afera imomo anga ari 4.
Saka pazvizvarwa zveZimbabwe vakakwanisa here kunge vachiziva nehama dzavo kana kuidentifywa?
Sazvakanakira kuti hama dzavo dzakwanisa kuziva hama dzavo dzine zvanga dzatsakaitika ipapo. Pane dzandingati dzimba mbiri dzine vanhu vavo vakatsakatikira mutsaona iyo vatakwanisa kutaura navo. Uyezve patakaenda kunzvimbo inochengeterwa zvitunha kumochari rikoko takakwanisa kuona mitumbi mina, asi pamitumbi mina iyoyo miviri chete ndo yaiiri vane hama dzanga dziri padhuze. Nekuti chinonetsa ikokowo futi vazhinji vari kuita zvekuchera mugodhi, zvekupinda mugodhi momu vari kuita zvekumaina ikoko zviri pamutemo, havasi vanhu vane matsamba akakodzera ekuti vagare muSouth Africa. Saka izvozvo zvinotonetsa kuti vanga vatori nedambudziko rekuti vakwanise kutora mitumbi iyoyo mumamochari, nekuti vainzi vaifanwa kuona identification, vaikwanisa kungoidentifya kuti aiwa uyu munhu wedu nekumuziva asi vanga vasina chitupa kana passport yehama dzavo dzanga dzakatsakatepo dzakadziri mumoshwari saka vaitokumbira embasi yezimbabwe kuti vakwanise kuti vatibatsire kuti vatore mitungu iyoyo ive inoiswa muzimbabwe yezochengetwa muzimbabwe asi handina kuzenge ndakatevera nyaya yachona ndikanoti takaperera pasi
havanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri kugara musouth africa vablessing vava vari parunare nestudio 7 vari muharare
kwazivaiva vateereri matemana enyika makateerera kustudio 7 ndini husaya chipanga
yasvika nguva yatinokuendesai kuna blessing zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Joanna Mamombe vanoona ivo nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakomana nevasikana musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 muzvare Mamombe
tinotenda blessing
muzvare Mamombe mukatiudza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro zvemayunivhesiti nemakoreji pari zvino
chekutanga chiri kunyanyotibaya mwoyo chiri kunyanyokutirwadza isu sevadzidzi inyaya yemari yavanoti iyo tuition fees yatiri kuona kuti imari yatiri kutadza kana kubhadhara isu sevadzidzi tichitarisana nemamiriro akaita zvinhu munyika yedu yezimbabwe tinoona kuti vabereki vedu vari kudzingwa mumabasa tinoona kuti vabereki vedu vamwe vakawanda vachona havana kana kwavari kushanda even vakoma vedu vanokwanisa kutibatsirawo mukudzidza kwedu vari kudzingwa mumabasa ende uyezve havana kwavanokwanisa kuwana mari saka zvinhu zvakationera fani isu sevadzidzi kuti tinge tichiwana mari yechikoro ndichitaura ndakanangana navasikana vari kumayunivhesitis tinozoona vachisvika pakuabhiswa neyatinoti mabhizinesmen ari munharaunda dzinenge dziri mumayunivhesitis imomo vachizokwanisa kuabhiswa nenyaya yekuti havana mari idzodzo chechipiri ndinoda kutaura nyaya yandakamirira nyaya yepekugara tevasikana ndiri kuona kwakuti pekugara pachona tinenge tiri kutigare takambandikidzana zvikuru sei ende uye mari dzavari kuda ivavo vatinoti malandlord edu imari dzakawanda chaizvo dzekuti hatikwanisa kudzibatanidza kuti tidzibhadhare then chechitatu ndinoda kungotaurawo nyaya yekuti isusu sevanhu vanomiririra marights evadzidzi muzvikoro zvemayunivhesitis tiri kuwanikwa tichiabhuswa neyatinongati masecurity guards anofamba achitenderera mumainstitutions edu uyezve even nevanosanganisira kanawo malecturers vachionawo dambudziko ratiri kusangana nawo semastudents sevasikana so ndozvatiri kungosangana nazvowo mumainstitutions edu
totanga tichimbotarisa nyaya yemasimudza yemaschool fees mungati vanhu vari kubhadhara mari yatingati average
average ndingangoiti $550 iri tuition fees
inenge iri semester imwe chete
hongu inenge ingori semester imwe chete
ko vanenge vasina kubhadhara vari kuitwa sei
vasina kubhadhara vari kutonzi vadisei because isusu sevanhu vanomirira vadzidzi tatakamboti takamboapproachawo ministry inoona nezvehigh and tertiary education kuti vakwanisewo kuti at least pagadzire plan inoona kuti vasina mari vaya vaya vari kubvawo kumhuri dziri very very poor vakwanise kuwanikwawo vane plan yekuti vabhadhare mari idzi but nenyaya yekuti government yezimbabwe yakataura iyo kuti haichakwanise kunge ichifandawo mayunivhesitis zvakukonzera kuti kumayunivhesitis ikokoko vadzinge vadifese vana ava vachadzunza school fees yavo nekuda kwekuti government yo pachezvayo haichakwanise kufanda mahigh and tertiary institutions
makamboitawo here musangano naivo makurukota anoona nezvedzidzo
hongu tinogara tichiita misangano iyoyi pamwe pachona unoona kuti vanenge vachida kuita misangano nesu asi pamwe pacho unoonawo kuti vanenge vachiavhoida kuita misangano iyoyi nesu because vanozviziva kuti vanenge vachingopromisa zvinhu zvavasingakwanisi ivo kuzoita nenyaya iyoyi yemaschool fees takaapproacha ministry of higher and tertiary education tikavaudza ivo kuti tanga tichikumbirawo kuti vasina mari vaya paitwawo plan yekuti vabhadhare mari dzavo zvishoma nezvishoma sekuwana kwavanoita uyezve tanga tichikumbirawo kuti mayunivhesiti aite kwatinoti cabin matuition fees nekuti yunivhesiti yega yega isawanikwa ichingokwidza mari payadira at least vaite mari inenge yakakebwa ichizikanwa kuti iyi ndo school fees yevadzidzi matertiary institution vatikuona kuti zvese izvozvi hazvitikwanisa kana kudi kana kugadziriswa kana kuimplimendwa
pachine vamwe vari kupiwa mari here nehurumende kana kuti zvakatomira zvekupiwa maloan aya
hapachi sina, ndinga toki hapachi sina, vachapi wa mari, nekuti ma grants, nima loanzi, waka visa kare kare, uye kwanga kwani ime program, ya vanga wakuita, yekuti vanano kwani soku applya, vachipi wa mari ii, bati izuzu government, vanwayo vayi uta mari ii oyu, avasati watu mbukwani saka na kutora mari zaotu avu, apa mshirini kuti waka peze koro kare kare, yekuti government, ilucho chaza kubadira mari zozo, kuma universities, saka yeka vayacho kanselewa that program ya vayi ita.
Changa chiri chongwa ya cheka cadetship ireje.
Uongo chiri chongwa cheka cadetship. Saka vese wa dhizira yoka wa cadetship. Izwezi. Wari kututuza kutowana. Maslips avo ekupeza kwa waka ita. Wari kundu ya imbadara mari zia. Because government ya taza kubadara mari. Saka you know wana kuti even iwe uri wa wapete tukoro. Hakuna kwa unu iwana mari yoyo. Nego tika na mapasa cha yu. Ekuti upinde. Wani unengo sinaka na slip. Kechipiri akutorina mapasa achu. Na saka zuzu kuti shunguru za cha izu. So kutu wapeza tukoro. But kuri kututuza kuwana slip rako. Nekuti government yu kutuza kubadara mari yayo yeka.
Aiwa tinokutenda imzvare mamombe nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda.
Manga makateerera kubva kumunyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemwanakomana nemwanasikana musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU muzvare Joanna Mamombe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki kana vechikuru vanowanawo zvekunonga nonga.
That it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else.
When it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better.
Maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're always be there. What my mama say, give them love, they'll break your heart instead.
Instead,
no, 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 no,
it's
no.
Not meant to be.
Though I tell myself that it could work out,
maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone, no, no. You say, what's love got to do with this? When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone. Love is for two, but I feel like I'm in it alone, no, no. I tell myself that it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying
sezvengu yedu yapera regai timbotarisa musero yenhau zvakare. Urongwa hwekunamatira kwamutare murwiri wekodzero vaitaidza mara ava vasvitsa mwedzi mitanhatu vapambwa hunombosendekwa parutivi. Vashandirwi vanoti mutemo wemabasa nevashandi wakasainwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe mazuva mashoma apfuura wakamhanyiswa zvakanyanya. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Marvelous Musanganya uye.